Oksana Music.
Young baby the key, yeah. Who knew is it? I'm going to my key, yeah. Show wave the key. Turn to wave.
To beat it at time.
Kana wafunga kuyenda. Ziva kutishunia ujewa wani mungu ya jahidi zenda. Saka usati wabaya tanga wafunga oba waregeza.
Uyenda
ana watipiza enda ago wazi ujazo regreta.
Ende anifunge unomuwana. Achakupa zvezezvo ndaikupa.
Achakupa zvezezvo ndaikupa. Ninokutaurira uchandifunga. Ninokutaurira uchandifunga. Achakuudza zvezezvo ndaikudza. Achakuudza zvezezvo ndaikudza. Ndinokutaurira uchandifunga. Ndinokutaurira
wafunga kuyenda.
Ziva kuti zvoni yaube wawane mumwe achaita senhu. Woenda. Ziva kuti yaube wawane mumwe munhu achaita senhu. Kana wapeza baby ujazoona kuti mudondo mori kuzviisa. Taura kutaura ini yangu andina zvekutaura. Asikana waenda baby ujazoona kuti mudondo mawakazviisa.
Kana waenda usadzoka nekuti ndinenge ndasazota. Break a promise kuti tichava teze kusvikira ndakonya.
Wafunga kuyenda. Ziva kuti zvoni yaube wawane mumwe achaita senhu. Woenda. Ziva kuti